Vachitaura pakapera musangano wavo nezuro pachikoro chevimbai munoton sachigaro vaimbovi varu vehondo yerusununguko mudunhu iri vajoseph chinyangari vanoti ivo nevamwe vavo vave kutsigira vamuliswa sezvo vakacheka ukama neutungamiri hwebato rezanu pf vachinyangari vanoti kudzingwa kwakaitwa utungamiri hwavo hwezimbabwe national liberation war veteran association mubato hunosanganisira sachigaro wavo vacris mutsvangwa vakabva vamiswa kuve mumiriri wenoton mudare reparamende munyori mukuru vavictor matemadanda nemutauriri wavo vadouglas mahiya chiratidzo chekuti kana ivo vakadzingwawo mumusangano vachinyangari vanoti nekudaro hapachina chikonzero chekutsvagira zanu pf rutsigiro sezvaiitwa kare
tatora danho iyi nenyaya yekudzingwa kwakaitwa utungamiri hwedu naizvozvo kudzingwa isusu sekuona kwedu kudzinga kwavakaita vatungamiri vedu nesuwo takadzingwawo mubato irori saka hatisina chikonzero chekuti tingaramba chitsigira zanu pf saka pari zvino danho ratatora nderekuti tava kutsigira vamuliswa
vamuliswa vakambokwikwidza vakazvimirira kuhurungwe west vakakundwa navakits guza vezanu pf vanoti vanofara kuwana rutsigiro kubva kuvaimbovi varwi vehondo yerusununguko sezvo vachigona basa rekutsvaka rutsigiro zvakasimba
ivo mavo veterans varivo mbimbo yemusangano sachairman province ndinozviziva kuti mapoliticians ezanu pf akampeni maovetans ndoo vaikampena saka ndaona kuti hurungwe west kuti ndisazohwina maovetans angapindawo futi zvakare vashanda imomo vane mastrategies avo ekuhondo avanawo avanoshandisa pakukampena ari mastrategies ayo ndo aihwinisa zanu pf
asi vamwe vagari vemunoton vanoti vanoita nevanhu vanoda kuvamiririra asi ivo vasingagari munoton mumwe wevanhu ava ndiamai nokutula pawadyira vanogara mumusha weveruzhinji wekatanga
saka tikaona mp fanike ike zvinezvi vanhu vari kuda kuita mamp vacho vazhinji vachona vanogara out of noton vazhinji vacho havatomboziva matambudziko atinosangana nawo isu sevagari vomuno munoton saka tarisiro yedu yekuti vangava vanhu vanokwanisa kugadzisa zvichemo zvedu ishoma mavari nokuti zvakaoma kuti uudze baba wekunext door kuti kumba kwedu kune nzara havazvinzwisise plus situation yacho vanenge vasingaioni kuti yakaoma kusvika papi nokuti ivo kwavanenge vari vanenge vachidya vachiguta saka tarisiro yedu ndeyekuti dai kuri kunzi tawanawo mp anovanosangana nedambudziko anosangana nesu achionana nesu padhuze nepadhuze ende ari munhu atinokwanisa kungoshedza kuti mp svikai pano muone zviri pano vachikwanisa kuzviona pane kuti tiwane mamp akanongouya panguva iyoyo achingoya kuzongoti ndoda kuita mp wenyu obva atodzokera oenda kumba kwake
vamuliswa vanoti manyepo kuti munhu anoda simba zvakanyanya zvichitevera kumbokwikwidza kwavakaita kuhurungwe west uye vanoti zvekuti munhu anobva kupi hazvina basa nekumiririra chero vanhu vachikutsigira vamuliswa vanoti kukwikwidza kwavo kucharatidza kuti mitemo yezvisarudzo iri kutevedzerwa here uye kuti kuratidzira kuri kuitika munyika kuri kushandura pfungwa dzevanhu here
saka maelectoral reforms nananera ari kutaura anodawo kuti aitwe paitwe experiment kurakidzwa kuti zviri kushanda kana zviri kushanda election ye2018 maelectoral reforms acho ari kufambirana here nezvakataurwa nesadak neafrica union nezvekutaurirwa nebumbiro reduwo futi kuti zvifambe nekuti vanhu vakawanda vanoti maelections anorigwa vanhu vanorohwa and so forth ngationei kuti election yenotoniyi nezvakawanda zvaitika zvana this flag tajamuka mademonstrations emdc kuti zveshuwa vanhu vashushikanare indakarambidzwa ndakaenda kudare ndichiendesa nyaya yaKeith Gusha kuti anga asina kurejestwa murungu wewest kuti avhote dare rikati hazvina basa izvo unofanira kunge uri 21 years citizen wezimbabwe uri registered voter zvinhu zvitatu izvo ndizvo zvinokodzera saka zvinoreva kuti munhu wese ane zvinhu zvitatu izvo anogona kumira constituency yese kana yaanoda muno muzimbabwe kuti aite mp saka izvo ndoda kuzviona kuti zveshuwa zvichaitikawo here zveshuwa nekuti inyaya yandoda kunyatsoonawo kuti dare kutaura kutonga kwakaitwa nedare zimbabwe electoral commission inotungamirwa nawo makarao ichati chii nenyaya iyoyo saka ndizvo zvimwe zvacho zvatinenge tichida kuonawo futi kuonawo kuti futi iwo maovetans kana vasingabetsere zanupf zanupf inogona kuwinawo here saka inguva yekuti titeste system tichitestera zimbabwe yese election iyi ndeyatemba mliswa achimirira zimbabwe against mugabe
Sarudzo dzemunoton dziri kuitwa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vamutsvangwa mubato rezanupf vachipomerwa mhosva yekurasa gwara remusangano nekusaremekedza vakuru mumusangano. Nengo dzezanupf dzinosvika pfumbamwe dzichatatsurana pamaprimars nemugovera kutsvaka achamiririra zanupf musarudzo idzi. Zuva resarudzo harisati rave kuzivikanwa. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Arthur Chigoriwa.